very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, January 22nd, 2015. This is the Women's Roundtable, Ngati Kurukurei Madzimai comes to you every Thursday, and this is where we discuss issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington.
I'm Praxedes Jeremiah.
And today we are looking at the high rate of domestic violence targeting women and young girls as the country's economy continues to spiral downwards. What are your views on the issue?
To join our discussion, you can phone us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back.
And as you know, Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m. But for all our women out there, Thursday is your day.
And you can also find us on the internet, on the web, on www.voazimbabwe.com. Lobagu www.voashona.com. Lobanjalo ku www.voaindebele.com.
Kana mukadzasina zvake zvaanogona kumira nazvo izvinova zvanetsa nokuti mumba macho munenge muchiti mapedza kupopotedzana handiti munhu umwe chete wangu uchipopotedzana naye ndiyoda kukumbira mari yekuti atenge dovire vana vadzi vachienda kuchikoro ndiyoda kuti akupe mari yekuti mutenge yunifomu ndiyoda kuti akupe mari yekuti vana vadye saka kuti uzvo kuti mapedza kupopotedzana nekurovanawo muti ndodoro mari of course haatokupi saka asi kana mukadzi achishandira ega nemaoko ake aine mari yake tinozopopotedzana kasindakaguta tinozotaura nopopotedzana asi vana vangu vaenda kuchikoro handichamirire munhu andapopotedzana naye kuti ndipowo mari yechikoro bcause mari yacho ndinenge ndiinayo saka ini ndongofunga kuti pane dambudziko ndipapo kuti kana mukadzi asina chake chaari kuzviitira vasati tiwane tinyanyotaura nevakadzi vechidiki vakawanda kune vamwe vana vakawanda kuti anongoti akangopedza form 4 akutomhanya kunoroorwa asi anokwanisa kuendera mberi nechikoro anokwanisa kuti atanga aita kakosi kake akwanise kumira ega achizviriritira vana vari kungomhanya vonoroorwa then kana mamba muyamuyama ndozvinoa kuti aiwa nyaya iya yanga isiyo zvanandichifunga nokuti kana munhu waamomba haisi nyaya yekungoti mune mutura vaka haisi nyaya yekungorara all the time kuchada kudyiwa but kana iwa usina zvako zvawakabata usina zvako zvaugona zvaunogona kuzviitira haindofunga kuti tinobva raita dambudziko so my encouragement is madzimaika let's add value on ourselves nati wei vanhu vanoshanda vanogona kumira vachizviitira sezvinotaura shoko ramwari kuna provhedi remukadzi yavo kuna provhedi ainda hanzi ndiye anopedzisira mwenje wake kudzima usiku anopedzisira kurara pane vamwe vese mangwana acho makuseni ndiye anotanga futi kumuka hanzi amuka orongera vashandi vake mabasa iye obata bata omhanya achinotsvaga kuti minda iripi uko nditenge
we have a multiplicity of problems I think as a country we have been going a lot of economic problems so one of the things that we've seen is that the are depressed incomes within the homes and people are fighting for the very few resources that are available. So there is a lot of tension if you look at even the numbers of women that have to approach the maintenance court to get some assistance. Clearly, I think our value system as a country also is really questionable, especially if you regard the number of incest cases that we are getting, the number of rape cases against children, which is mainly happening within the home. So they are multi-layered problems that we are facing, and then this is causing a lot of the uptake in gender-based violence cases. This is not an issue for organizations. This is an issue for everyone because every home has women, every home has girls, and I think communities and society in general really need to take responsibility for the safety and security of their own. And we really need more men to speak out against these issues, in particular men that are in positions of power to really condemn issues of violence against women, because a lot of times when we talk about it, people want to minimize it and they think it's a women's issue. This is not a women's issue. This is not a domestic issue. Actually, it is a national crisis.
Velama pulisa a advanced. Velama graphs aiting sela ama reports lawa per month. Our 2014 wonke sabona ukuthi hayi kutshengisa ukuthi izinto lezi udubo leluli on the rise in most of the areas njalo njengesicelo sokuthi sifundisane obaba labo mama sonke ukuze usifundisane ukuthi i-gender based violence kayilunganga zikhona ezinye indlela ezingathathwa ukuze abantu balungise ama problems asemizini lezindlini.
Kutshengisa ukuthi kukhona okunye elizweni okungahambi kuhle ngoba abantu singathi kube bayazi expressa kumbe nge-violence ngoba nxa kungela kuhle endlini ubaba lomama kulula ukuthi bagcine sebesilwa ngoba kakukho kokubamba abantwana imali ye-school fees kayikho imali zamabhonasi kazibuyanga so udlakela ngathi lugcina solukhula lukhulisa ukuthi abantu nje ezindlini ngathi impilo kayila direction kakukhanya.
Today on the Women's Roundtable, we are discussing the high rate of domestic violence cases in the country and ways to help alleviate this problem. Musasa Project, a non-governmental organization which looks at women's rights, says domestic violence has reached crisis levels, adding the continuing collapse of the economy could be a major contributor to the problem.
And the Msasa Project as well recorded over 15,000 of gender-based violence cases countrywide as compared to 10,000 the previous year. The director of Msasa Project, Mrs. Neti Musanu, told Studio 7 earlier on that there's been an escalation, marvelous, of the number of cases reported to their offices as families continue to struggle today by day, leading to a higher incidences of disputes.
And PJ, we are actually lucky because meanwhile, as we discuss about gender-based violence, there is a big delegation from Zimbabwe, which is actually at the Africa Union, where they are discussing some of these issues, especially the issue of the girl child getting married before the legal age. So we are actually lucky that we have two of our guests who will be joining us later on, who are actually at the Africa Union in Addis Ababa to help us look at some of these issues. And this meeting is running this year under the banner Year of Women's Empowerment and Development Towards Africa's Agenda 2065.
And Zimbabwe is also represented at this meeting by non-profit organizations and human rights activists and gender-based activists who will be joining us later on in the program.
Yes, PJ. Nasi muchirongwa chedu chenga tikurukurei madzimai. Tiri kutarisa nyaya yekushungurudzwa kwemadzimai nevanasikana. Uko kurikunzi iko nemasangano akadai semusasa. Kuri kuramba kuchienderera mberi nekukwira. Tichinyanyotarisa nekutambudzika kuri kuita vanhu munyika. Vamwe vari kuti izvo zvakadaro mudzimai ngaawanikwe ane chakewo chaanobata sezvatanzwa kubva kuna mai Gunguo vari kuti ivo zvakamira zvakaita zvinhu munyika pari zvino zvinoda kuti mudzimai awanewo cheruviri chekuti abatsire baba. Kuitira kuti kana nhamo yapinda mumusha hapachawanikwa vanhu vachirovana, vachitsukana, vachiita zvinhu zvakawanda zvakadaro.
Kuhlelo lethu lamhlanje sikhangela induvo ezikhangelane labo mama ikakhulu okuhlukuluzana ezindlini, i-gender-based violence kumbe i-domestic violence ezindlini. Sike saba lodaba esiluthulelwe marvelous Ngundambe, uMark Peter Ntambe, intathelezindaba yethu ye-Studio 7 eseHarare. Esithi yena bakunanzelele abenhlanganiso zezakhamizi ezifana leShitungwiza Residents Association kanye leCRA, bethi bona basebenzelana lamapholisa, baya kubona ukubana izihlakalo zokuchayana ezindlini, zokubulalana akumbe i-suicide, ukuzibulala ngendaba zokuthi imali siswelakele lapha endlini. Umnotho kwawumanga kuhle elizweni. Yikho sokubangela ukuthi inombolo kumbe inani labantu abafayo ngenxa yokuhlukuluzana ezindlini kokuzondisana ngenxa yokuthi kusokuswelakale imali. Liyala lilokhe liqonga inani leli.
PJ, for those of you out there, our listeners who want to join us, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back. And our number again is 001-202-619-2077. And hearing from our technicians out there, I think we've got our first guest, Pastor Lucia Gunguo. Pastor Lucia Gunguo, welcome to the program.
Thank you, Maita Basa.
Aiwa, tinokuchinga midza ine mufaro, pano pachirongwa chedu chienga tikurukurei madzimai. Tanzwa isu mune nhaurwa dzatamboita kuti wandu hwevanasikana nemadzimai varikuwanikwa vachishungurudzwa huri kuwanda mudzimba nekuti mamiriro akaita zvinhu munyika hana kunyatsomira zvakanaka pari zvino. Uyezve imi ndanzwa muchimbotaurawo pane zvatamboenge tataura tisatauya pachirongwa kuti pane zvinogona kuitwa nemudzimai kuti bopoto isanyanyowanda mumusha. Zviizvo zvimaigunguwo.
Right. Ichokutanga ka ndisati ndataura zvimwe zvingaitwa nomudzimai. Ndaichida kuti futi tisasiya nyaya yema WhatsApp. Nekuti kumwe kurovana nekupopotedzana kwakuita varume nemadzimai mudzimba umo zvizokonzesa kuti vanhu varovane, WhatsApp chaiyo yakauya iyi. Nekuti kare vanhu vaiti vakanga vachiita musikanzwa yavo vanga vana vana baba kuti aita girlfriend. Zvainonoka kuti mukadzi azvibata azvizive. Even ivo vamwe vakadzi pavaiita umwe musikanzwa yavo varume vaigona kusaziva kuti pane zviri kuitika, asi neWhatsApp yakauya manje iyi ibongo zvozvo. Ndoimwe futi inawedzera handi kungoshayikwa kwemari chete. Nekuti varipo vanotori nadzo mari dzacho, asi uchimbozwa kunzi vari kurovana, vari kudini, vari kubayana nemapanga, mari yacho yakawanda, but zviya zvanga zvakavanzika zvaakubudiswa pachena nechinyi neWhatsApp.
Saka maigungo, imi zvii zvamunokurudzira vari mudzimba kuti tisawanikwe pachizoita mabongo zvozvo atiri kunzwa ari kuitika ari kuramba achikwira?
Chekutanga, kana iri nyaya yebongo zvozvo inouya nechokuita kwokuti mumba hamuna chekubata, kurudziro yangu ndeyekuti mudzimai ngaarege kugara. Mudzimai ngaarege kufunga kuti iye anozokosha paita murume. Nekuti patinenge tichikura, vamwe vachiri vakomana, vamwe vachiri vasikana, tiri kuenda kuzvikoro. Isusu muno muZimbabwe takanyanya kuropafadzwa because nyayawo dzokuenda kuzvikoroka makare ndopataizwa kuti vana baba vainzi ivaiti vanasikana havaende kuchikoro, vachikosesa kuti varume ndo vega vanodini, vakomana ndo vega vanoenda. Asi iko zvino izvi kaizvi yaa right yemwana wega wega yekuti aende kuchikoro, right to education. Saka you find kuti even paruzebha makaona mukatarisa mastatistics, vasikana vakawanda vaakuendawo kupi kuzvikoro. Tinavo vasikana vakawanda vaakusimuka vachitiwo madoctors mabasa akasiyana siyana even mamwe epamusoro. Zvokuti kazhinji kacho pamwe pacho iye mwana musikana akasazvikoshesa iye kuziva kuti ndofanira kudzidza, ndiye akutozvideredzera pasi. Ikaini kuti vamwe vacho vana vanotenge vachienda kuzvikoro handitika. Mukanawo kudzidza anawo sikufizi apuwa nevabereki, uyo akuita zvevakomana ari kuchikoro kuya, tazopera chikoro chiya tafoira kana usina minimum of 5 all levels including maths and English. Kuti uchangoyambuka kuenda kumberi hazvichaiti. Saka inikurudzira yangu yekutanga ndeyekuti musikana ngaazvikoshese iye asati azopinda mumba kunonzi nomurume unokosha. Because kukosha kwangu semunhu womukadzi hakutangiriwe ndaroorwa. Kunotanga inini semusikana ndichizvisa value pandiri. Sekutanga ndozviempawa nedzidzo kana mukana wacho uripo. Chechipiri, even inini semusikana kuzvikoshesa muviri wangu. Because chimwe chinhu chinozoita kuti vanasikana bongo zvozvo dzizowedzerwa futi vanhu vaamudzimba ndizvozvo zvokuti musikana zvino achiroorwa. Ende pamwe kudzidza akadzidza kana kuti pamwe mari iripo, pane zvakaitika muupenyu hwomusikana humandara huya hwarasika paanopinda mumba muchisina trust. Akanonoka kubva kubasa, murume anongoti wapfuura wanga une zvikopa. Hapana, there is a lot to explain because the past is not okay. Saka ndogara nichidza vasikana kuti
maigungo tombokubatai muroro, tombokubatai murongwe. Maigungo tombokubatai muromo ipapo. Kuti tingoti gagaga kunona sisi PJ, nekuti tichada kumbopinda muchirungu topinda kuti vamwe vanzwewo zvamuri kutaura.
Umfundisi lapha uPastor Lucia Gunguo ubekhuluma ngendaba ezithile. Uqale wahle watsho wathi yena okunye osokubangela ukuthi abantu babe lokulwa ezindlini la, bagcina abanye sebelahlekelwa yimphefumulo, abanye sebezibophela, abanye sebezibulala, okuyinto embi kakhulu. Okunye okuhluphayo kakhulu ngaphandle kwemali, Mavelas uthi yena ngoWhatsApp bona laba, oWhatsApp, oFacebook,
social media,
yiyo esibulele abantu abaningi. Wothi ngihle ngiqhubele lumbuzo komunye wethu ozasiphathisa kuhlolo lwethu lwalamhlanje, yena ke nkosazana Cheryl Khuphe. Anjo, Makhuphe. Hello, Makhuphe.
PJ, we seem to be having there's a phone delay, I think.
Yeah, kunjani, ma'am?
Ngiyaphila Lizani.
Hayi siyaphila. Umzwile umfundisi Lucy Agungu ekhuluma lapha ngendaba ngezizathu ezibangela ukuthi abantu baxabane ezindlini ikakhulu okulinani okuthiwa lokhe liqonga mihla langemihla. Wena ke ubona njani?
Bengizifisa sibi njalo ngiyavumelana la ukuthi indlela ye-economy made the way it is ingayenza ukuthi abantu bele kakhulu ezindlini. But angiboni ukuthi yikho okuthiwa yikho okubangelayo kulezi zathu eziningi. Njalo angeke ngithi umuntu balelaka ngoba kalamali ngoba bakhona ababambayo abale mali ozuza zonke kodwa abangahlalisani kuhle labantu endlini. So ekugcineni kini akuso mbuzo ole answer eyodwa kunampendulo eyodwa when it comes to gender violence kune zizathu eziningi and I think it goes back to ukuthi umuntu yena ngokwakho kunjenjani uyahlonipha yini umphefumulo womunye umuntu ngoba nxa uvele ufake isandla lomunye umuntu yakuthithi kuzaphetha ngani ngoba abanye sebedlule ngokuthaywa asikuthi uyamthaya umuntu njenjalo omunye amhlukuluza emoyeni ngoba yakumfake isandla but those are amaskars that people don't talk about so sebe singaboni but umuntu wakhona uzwa njani ubuhlungu
abanye ngabathethiswayo
bese ngisiza akutshoyo nge-WhatsApp
hello ekhuluma qobeka
okay then bese ngisiza lokho akutshoyo ukuthi i-WhatsApp yesibangela ukuthi abantu bale mina ngicabanga ukuthi like isibhamu asise sibulala abantu abantu babulala abantu ngoba umuntu ngiyothatha isibhamu abulala omunye umuntu kunje so into ezinjenge-WhatsApp i-technology isilethe ingubela phambili in so many ways but iyadiphenda ukuthi umuntu yena unjani ngokwakhe kuyini akwenza akusebenzisa i-technology yakhe ayeze ngithi umuntu uvunyele ukuchama umuntu ngokuthola imessage engayisiyo ku-WhatsApp amboni ukuthi kuyaphathisa ukuthi singaya phambili sisithi i-WhatsApp uyenza abantu bethaka other issues
lack
of communication kumbe ukungazisishani endlini
marvelous Miss Kupe is actually saying it's not the gun that shoots the person, but it's the person who handles the gun and shoots somebody else.
I think she's basically also just articulating what Pastor Gunguo was saying earlier on, to say that it's not only about the economics.
No.
It's also about social media and other dynamics that have come up in this new age that we're living in. Which are actually leading to this violence that we're seeing escalating, especially amongst, you know, against women and young girls.
And it's not only physical abuse, but also mental abuse that can contribute to all these fatalities.
Yes, and PJ, I think we will now cross over to the African Union to where Ms. Beatrice Savage and our other guests will also be joining us and sharing with us what is being discussed at the African Union. And we're going to be talking to her via Skype. Hello, Ms. Savage.
Hello, how are you?
Well, welcome to the Women's Roundtable. Nice to see you there in Addis Ababa. Tell us, what is Zimbabwe doing and your organization especially? What are you hoping to achieve at this meeting?
Thank you for having us on the program. What is happening now at the African Union is that there are side events that are happening prior to the summit, consultative meetings. Mm-hmm. Like for the past 2 days, we were having the Gender is My Agenda campaign pre-summit consultative meeting where different organizations from...
Hello, Ms. Savage. I think we're having a bit of a delay there, but PJ, this is interesting because we also have on standby
Ms. Noma Tamsanga Kumedi.
And I understand we now have Ms. Savage back. Welcome again.
Mm-hmm. Thank you.
You can carry on.
Okay, I was speaking to this year's theme for the summit. It's Women's Empowerment and Development Towards Agenda 2063. Mm-hmm. So the pre-summit consultative meetings that were happening for the past couple of days, we're bringing women from all walks of life, women from grassroots organizations, mm-hmm. women from countries in conflict like South Sudan, from Nigeria, talking women from Zimbabwe, talking about issues to do with women's empowerment and development. And some of the key issues that are coming out for, say, women in agriculture, mm-hmm. There's a popular theme that was running to say the whole must go, to say we need to introduce new technologies for women in farming. As we know, most of women, even in our own country, Zimbabwe, mm-hmm. are involved in agriculture, but they are still using traditional means of farming, where you find that they invest a lot of time and effort mm-hmm. in doing that, yet they end up producing a little, which can't even compete on international markets, whatever produce that they end up having at the end of the day. Some of the key issues coming out are issues of ending child marriage. I think across mm-hmm. all countries that were present in the GMAC meeting, they were speaking about the need to prioritize efforts to end child marriages, and we're actually lobbying with the African Union Commission to say that there is need to scale up the African Union campaign on ending child marriages in all the countries in Africa, and that there's need to put in place interventions mm-hmm. for children who are already child brides, to, and also on young girls who fall pregnant, so that marriage doesn't become the solution to the whole challenge, but that girls are kept in school even if they fall pregnant. And
Ms. Savage, just to break it up a little bit, I think we would like to move over
to Norma Tamsanqa Gumede.
Yes, so that we can just hear from her view, and then we'll come back to you, PJ.
Gumede.
Umagumede.
Umagumede. Kunjani, mam?
Ngiyaphila.
Mhm. Lina-ke yini elisimeleyo khona ngapho ngase Addis Ababa? Ungathi fahla-fahla nje ngamancane ukuthi kati vele lenzani khona ngapho, limeleni?
Okay, ngiyabonga ithuba elinginike lona. I-meeting yethu iqalise mhla ka-20, bekunge-Tuesday. Bekubuye amazwe amaningi e-Africa. Lathi sithokoze kakhulu kangaka ukubana lathi sibe ngabameli benu abeZimbabwe. Kuningi osekuke kwakhulunywa nalawo ama-days ama-feature esike esesikiwo lapho e-Addis Ababa. Olunye uhlupho kade lukhangelelwe ngalo ngolweze-agriculture. Lapho sinanzelela ikakhulu even laseZimbabwe, kukhona lapho abantu abathi nxa besemasimini bayasebenzisa amakhuba kuphela. Lokhu bese ugcina kubangela ukubana ugcine ungasabi lempumela eningi. Ngakho bekule recommendation yokubana kungaba kanjani ukubana abantu sikwanise ukubana sidonate ama-truck kwenzele ukubana abantu beyenelise ukubana bebe le-produce eningi, kwenze ukuthi besilele imuli. Leyinye imali beyenelise, leyinye imali abayitholayo beyenelise njalo ukubana benelise ukubana lokho asebekutholile imaize naleyo abasebeyitholile benelise ukubana bethengise basilele njalo izimuli zabo.
Isivuno sangikhona sibe sikhulu.
Ye, isivuno sibe sikhulu.
Yenza kubamba umlomo khona lapho ukuthi singenise abalaleli bethu asebekhona ecingweni. Kodwa-ke nxa nginanzelela utsho wena ukuthi ikhuba lele elokubamba ngesandla kumele libe ngaliyamiswa, abantu baqalise ukulima nge-tract. Umavela ulabalaleli.
Aiwa, tine vateereri vedu vaviri. Tina Sisi Elaine vari kuZimbabwe. Makadi, Sisi Elaine.
Tirito, makadi.
Aiwa, tinokuchingamidzai muchirongwa chedu chemadzimai.
Tinotenda zvikuru.
Aiwa, tipewo pfungwa dzenyu.
Ine ndinoona sekuti unyari munhu ari munhukadzi angava mukuru angava mudiki munyika yedu yemuno muZimbabwe ndinoona sekuti hakutisina kuremekedzana mukati medzimba. Vana vamazuva ano havacharemekedzi varume vavo, vava kuita saivo varume vaakurarama sana baba, nekuti vanozviratidza sokuti ndivo vavawo kushanda sevarume. haisi WhatsApp, haisi Facebook, inogona kuti murume nemukadzi vasagara zvakanaka mumba.
Ehe, sekuona kwenyu chii?
Sekuona kwangu ini ndinoona sekuti teknoloji haina kuvinga kuti vanhu vaparadzane.
Mm-hmm.
Asi yakauya kuzosimudzira kuti vanhu vazive chinogona kubatsira muupenyu.
Mm-hmm.
Ndinoona zvese kuti zvayakauya teknoloji yeWhatsApp neFacebook namafoni atiri kudai kufonerana kudai.
Mm-hmm.
Ndinoona sekuti kuti imba inyanye kufamba zvakanaka zvatinoziva kuti varume vanonyenga, varume vanoita masmall house.
Mm-hmm.
Mukadzi ngaave nefoni yake, murume nefoni yake.
Mm-hmm.
Ndinoona sekuti zvetinogona kuremekedzana upenyu hukatoenderera.
Asi Cecilene, inyaya iyo inoda kutozoti tinyatsozeyazve musvika muzvinotevera, nekuti inyaya yanetsa nyaya iyo yekuti foni yemurume ndeyake ega here, nekuti pai pamunochatiswa munonzi mava nyama imwe.
Zvino zviri kuitika ndo zviri kutoita kutoti zvitoputsa dzimba dzacho. Kana ukanobata ukasangana nezvakavanda vechishona vanoti izvo, ukatsira mugomo ukafumidza matombo unowana zvinenge zviri pasi pedombo, chinoduruma.
Kana ukanoritsvaga mugomo rinonzi gudo, unoriwana.
Unoriwana.
Aiwa, tatenda.
Ndipo ndeyekuti iwe you have to avoid that. Imba itorarama zvakanaka. Kana watozva kuti munhu wako ndo mararamiro ake,
usaenda kugomo.
Kubata chifoneso chake.
Aiwa, tazvinzwa. Vane nzeve vanzwa. Tine mumwe muteereri tisati tadzokera kuna mai Gunguo nevamwe magesi edu atambomisa pari zvino. Tina vadoma, makadi henyu vadoma?
Ndiko makadi zvenyu.
Aiwa, tinokuchingamidzai pachirongwa chedu. Endererai mberi zvenyu.
Nhau yekuti vanhu mudzimba mungagadzira, nechokutanga chimwe chandinoona ndicho kuti mukadzi akawana pei akawanda kudarika murume, pano chinete ipapo. Zvakare muno muZimbabwe nyaya irimo ndeyekuti zvaimbowanikwa kare nezvaakuwanikwa izvinezvi zvasiyana. Izvi zvaapo hango nenge watobva mbi unenge waakuitika, nekuti nyayaretika ndekuti kana ukashaitikapfu ndo panonyaya kuti panobuda nhau yechipambiro. Asi nhau iripo yekuti pakudyapo pachikapapo munhu akashaya kumba kana mambemu towanika zvaadziwanisa. Zvikazoshota nechinacho munyika yetu pari zvino, zvinozvirova zvaenda mudendo zvichongoitanga muzvino.
Aiwa, tinotenda vadoma nepfungwa dzenyu. Mai Gunguo, kana mukakwanisa kungopinda mungoti mhanyei mhanyei, nekuti tasara nenguva shoma kuti tipedze first half
yechete chaiyo.
Mungoti ga nechirungu, nekuti tambotaura nerwamai, mungoti ga kuti what's your take nezvataurwa nevateereri vedu vafona.
Let me say I've been to different African countries, not all of them, but a number of them, especially the ones that are bordering us, like Malawi, Mozambique, South Africa, you know. And I'd want to say, people focus on the negative things. I wouldn't want to go and stay in Zambia or Mozambique or South Africa. I'm much better in Zimbabwe. It's all about working and using your brain. Because if you go to these other neighboring countries, you realize that the situation dies in the West. So let's not just dwell on the negative things. You find most musicians from outside.
Thank you very much, Mrs. Gungu. I'm going to ask you to stay on the line. We'll be migrating to our internet version, but please stay on the line, Mrs. Gungu, and our other guest at the AU. Please join us on www.voazimbabwe.com, where we'll be live streaming. Stay tuned. I'm Marvelous Mhlanganyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah. Sizoqhubeka ngohlelo lwethu, kodwa kathesi sesiya ebulenjini. Kubalaleli bethu be radio, sithi lilale. Sidibaneni ngeviki elizayo.